Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwechiuto vari mudunhu iri. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yekushandisa mari yebonus mukuparadza kubatana kwevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Umwe mutyairi wemagonyet vacolden mupezani vanoti vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vari kuvhundiswa neuwandu hwevechiuto vari mudunhu iri umo vakadzika matende. Nezuro vanonzi vange vakadzika matende pazvikoro, asi nhasi vaonekwa vachienda pane imwe nzvimbo iri nechekure neveruzhinji inonamatira vatendi vechipostori. Bepanhau reZimbabwe Independent rinoti rakatumira mibvunzo kusangano reZimbabwe Defence Forces nemusi wesvondo rino rikaudzwa kuti masoja aya ari kupagudzidziswa vachinzvizve vari kuchengetedza nzvimbo iyi. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemauto amai opakashiri, asi nhare dzavo dzange dzisingadayirwe. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye navamupeziani nezvenyaya iyi.
Zvandakaona, ndakaona masoldiers anga akakemba muzvikoro, zvikoro zvese kwandakapfuura nako, chikoro chepakamutsenzere nekapiripiri nekatarira nemukumbura nechisweti kuenda kaitano. Ndakaona angori masoldiers akakemba. Then in us, workmates yangu yanoshanda nayo iri pakapiripiri izvezvi. Anati masoldiers aya pachikoro pakapiripiri havachangovabuda, vaenda kumhiri kwemukova panonamatidza vanhu chechijohani masowe, ndopavakemba ipapo. Ikoko hakuna dzimba kusango, ndokwavakemba kwavaisa matende awanzi matende avo akawandisa vavaisa ikoko.
Vari munharaunda umu vari kuti chii nenyaya yekuti masoja ari munharaunda yavo?
So far handisati ndabata information yakanyatsozara kuti vanhu vemunharaunda kuti vane full information yekuziva here kuti vanhu vavambovingei vari kudei. Pandakapedzisira kunzwa vanhu vasingatoziva kuti vanhu vavavinge chii vari kude chii, because zvinonetsa kuti ungoenda ubvunze kuti komuri kudei.
Zvakamboitika here kuti masoja awanikwe ari munzvimbo iyi?
Vakambouya ikoko, vakaimboenda ikoko kudande nenyaya yetakuenda kumaelections. Kwaiitwa zvezvi zvejambanja zvezvi ya kubva 2008 vakamboenda, 2018 vakaenda, 2008 vanova kuita sort of like vaipa power mayouth kuti varove vamwe vanhu vaiva inzi ndebe yanga iri MDCT kwatsvangira iyeye. Pachiitwa mashort sleeves vanhu vachidamburwa maoko vachiti vachiurayiwa vanhu, vakamboenda ikoko.
Saka imi munofunga kuti zvine chekuita here nesarudzo?
Ndiri kuona kuti zvine chekuita nenyaya yemaelections ari kuda kuitwa. Vari kuda kuedza kupinza fear muvanhu kuti vanhu vasavhotere imwe pati kunze kwezanupf.
Pavanenge vari munzvimbo idzi vanenge vakapfeka mayunifomu avo here, uyezve vanenge vari panzvimbo imwe chete here kana kuti vari kufamba zvipi?
Pandakavaona ini vamwe vari mumatende mavo, vamwe vachitendererera tendererera kugiraundi, vamwe vanga vakapfeka mayunifomu. vamwe vanga vasina vanga vari matendo vanga vasina mauniform then vanga vachifamba famba vanga vari mauniform
avo vange vari mumwe mutyairi wemagonyet vacolin mpezani vari parunhare namavelous muhlanganya huye westudio 7 Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti hasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekutambirisa vashandi varo mari yemabonus ichishandisa ongororo yekuti mushandi aishanda zvakadini gore rese. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabonus zvichitenderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal. Asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti nhasi vachaendesa gwaro renyunyuto kumushandirwi wavo Public Service Commission. VaMasaraure vanoti iyi ndeimwe yenzira iri kuda kushandiswa nehurumende mukupesanisa vashandi.
Tukukashwa mara tichinzwa mashoko anotaurwa nehurumende vachiti havachape bonasi munhu wese vakuzongopa vanhu vanezvichienderana neperformance yemunhu. Tikatarisa varayiridzi nemamwe macivil servants ese vaane makore vachiziva kuti panopera gore vanopiwa bonasi ravo. Izvi zvaakuuya izvi vanenge vaakutyora makodzero dzevanhu, vanhu vane kodzero, vane malegitimate expectations. Saka administrative justice inenge yatopotsewa ipapo kana vanhu vakanyimwa mari dzavo. Asi tinoona kuti zvinhu izvi zviri kunyanyaitirwa kuwedzera kudivhaidha vashandi, kuti vashandi vasarwe chirwirangwe vari pamwe chete, nekuti mumwe neumwe anenge akurwisana nemapepa ake kuti akwane kuti apiwe bonasi. Saka collectivism panenge pachisina, zvinozodzikisira simba revashandi pakurwira muhoro wavo. Tikanyatsotarisizvo zvakare tinoona kuti avanoti maperformance appraisal aya hadzisi nzira dzingambonyanyowedzere kushanda kwevanhu pabasa kana vanhu vasiri kufara. Zvinoita kuti vanhu vashande mufaro unowanikwa nekuhora mari inokwana. Hurumende ngairwisane nekupa vashandi mari vanobva vawedzera kushanda, vasanyanyorwisane nekuisa maconditions ekuda kurwadzisa vashandi. Asi isu hatisi kuzorega izvi zvichiitika. Vashandi vose vehurumende tinovakurudzira kuti vazobatana nesu kana tichinge takuti hurumende yapotsa yakuda kutinyima mari, tirwe pamwe chete, tirwe tipiwe bhonasi yedu nekuti ikodzero yedu.
Asi vaMasaraure, pane chakaipa here kuti mushandirwi ati ndinopa mari yakawanda kune avo vanoshanda kupfuura vamwe? Kana vachiti vanoda kuona mashandiro anoita munhu vagomupa mari, pane chakaipa here pazviri ipapo?
Kana mushandirwi akuda kuwedzera mari yekuti vashanda kudarika vamwe vanoda mari, hongu kana tiri kuvaticha tine maticha anobuda mune maei vana vachipasa vakawanda nezvimwe zvakawanda wanda, izvo zvimwewo zvavangatozoite mamwe madanha pamusoro peannual bonus. Annual bonus iri tinongoti munhu wese ashanda gore rose achienda kubasa kusvika gore rapera anopuwa annual bonus rake. Kana kuine mamwe mabonus eperformance avanoda kuzowedzera, hativarambidze kututsira zvavo pamusoro peannual bonus.
Imini sesangano, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi? Pane danho ramatora here kuti iyi nyaya igadziriswe?
Ari zvino tangotanga nekunyora gwaro ratichatambidza kuvakuru vedu vebasa vepublic service commission, tichivaratidza kunyunyuta kwedu nekuvaratidza kusave pamutemo kwedanho ravanoda kutora iri. Saka tichatanga nekuvatambidza gwaro iroro, tozobvisa ipapo, bvira ipapo tichienda mberi kana tichiona mhinduro yavanenge vatipa.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nyaya dzekupiswa kwemasango neminda dziri kuramba dzichiwanda munyika. Sangano reEnvironment Management Agency EMA rinoti kusvika pari zvino vanhu gumi nevasere varasikirwa neupenyu vachiedza kudzimira moto mumatunhu avagere. EMA inoti iri kushanda nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende kudzidzisa veruzhinji kuti vadzivirire masango nemisha yavo kubva kumoto. Bazi rezvekurima rakazivisa nezuro kuti kusvika pari zvino varimi vegorosi varasikirwa nemahekita akawandisa mumoto iyi. Misha inonzi iri kutsva uye mhuka dzesango nezvipfuwo zviri kusara zviri pachena nekuda kwekushaya mukuziya nezvenyaya iyi. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reEMA Amai America Sidanke kuti tinzwe zvizhinji.
Yes, this is a very interesting question because I want to point out that as of this year, using our statistical analysis,
munofanira kunzwisisa mamiriro ekunze munyika yeZimbabwe sezvo tiri mubandiko resavana region, saka kunopisa zvakanyanya muchirimo. Zviri nyore kutanga moto nekuda kwezuva nemhepo zvakanyanya, uye kuidzima kunonetsa munguva inoyi yegore.
Our people are now more aware of the impact of wildfires.
Isu sesangano reEMA tiri kushanda nemasangano akasiyana siyana nehurumende nevanhuwo zvavo kuti vaite mafire guards, vadzidzise vashandi vavo nemhuri dzavo nzira dzekudzima moto nadzo kana dambudziko iri ravawira.
Tabvunzawo kurudziro yavangapewo veruzhinji rwenyika pamusoro pekutsva kwemasango nenjodzi dzinobata vazhinji nemoto.
But because of the windy conditions that have stretched for longer this time around, we are seeing these incidences increasing.
Tukukurudzira veruzhinji kuti vasatotange moto yacho zvachose kunze kwedzimba. Ivo veruzhinji vatiwo vanofanira kuti vazive kuti zvakakosherei kuti vadzivirire misha, minda nematunhu kubva kumoto.
Mutauriri wesangano reEMA Amai America Sidanke vati parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvemhuka dzesango vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action, Dr. Mo Angel Zimbiza, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Tine urombo chaizvo nevanhu vakarasikirwa nehama dzavo panguva inoyi yemoto. Kazhinji kacho nyaya dzemoto dzinowanzonetsa kubva kunana July kusvika munana October muno. Inenge iri nguva yekuti kunenge kuchipisa, kune mhepo, uye sora rinenge rava kutanga kutsvawo rinenge rakawanda. Sora racho rinowanikwa riri mumasango nomumafamu evanhu. Saka nekuda kwaizvozvo moto ukangobata unobva wakasira kupararira kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kamwe kacho nemhepo inenge iripo senguva yatava inoyi yemuna October, kubva munana September uku kwava kune mhepo yakanyanyisa. Saka moto wacho unobva watongopararira nokukasira zvekupikira vanhu vakazama kuudzima vanokwanisa kupetura varasikirwa neupenyu hwavo nekuda kweukasha hunenge hune moto uyu.
Zvino zviivo zvinenge zvichifanirwa kunzi zviitwe kuti vanhu, zvirimwa, mhuka dzesango naiwo matondo achengetedzeke kubva kumoto iyi?
Kuchengetedzwa kwemasango edu nezvinhu zvese zvatingati manatural resources zvinotoda kuti vanhu tese tibatirane pamwe chete. Because kutanga kunoita moto kazhinji kacho vanhu vanenge vachimedi, vamwe vanhu vefodya, vamwe vanoitawo zvegoridhe, kwozoita vamwe vanenge vachidzimawo tuturo uti vanotangawo moto idzodzo. Saka tinenge tichikurudzira kuti vanhu vasangotanga moto usina kudzivirirwa. Tinobva zvaita kuti zvikonzere kuti moto uyu upararire. Saka ndochinhu chokutanga chokuti vanhu ngavarege kungotanga moto zvisina tsarukano, uye ngavave vakachenjerera kuti vari kurasa kuti zvishanyi zvavo zvefodya. Kana kuti vakatanga moto ngavave padhuze, pokuti vanokwanisa kuti zvavanenge vaita zvivapedza vodzima moto uyauyu. Saka ndochinhu chokutanga. benshi nicyo kikirinde cyo kuti bamanye mafamu kandi ninda mikuru tinokurudzira kuti ndavaita anonzi mafaya gadha inzvimbo yokuti inenge yakaita semigwagwa unoita kuti kana moto ukabatawo rimwe divi zvoreva kuti hauchayambuki uchienda kune rimwe divi kunyange even mumanational parks atinawo kunogara mhuka uko tinenge tichimaonawo mafaya gadha ariko anokurudzirwawo kuti kana pakatangawo moto chero kunogara vanhu moto yawo yahauzopetsiri wayambuka ukaendawo kana uraya mhuka.
Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mamunofambawo muchiona zviri kuitika hurumende nemasanganowo akazvimiririra nemakambani ari munyaya dzine chekuita nemasango nematural resources iwaya vari kuita here zvakakwana mukurwisana nedambudziko remoto iri?
Hongu, pane zvimwewo zviri kuitwa kunyanya mumaeducation and awareness imomo. Pari kuitwawo macampaigns atinoona achiitwa nanaema nevamwe vakadaro veforest vanenge vachizamawo kudzidzisa vanhu kuti vangadzidzirira sei kuti vasabatwa nenyaya dzemoto idzi uye kuti vangaitawo mafaya gadha akambotaura sei uye kuti kana moto ukatanga vanokwanisa kuudzima sei. Zvese izvozvo ndedzimwe nzira dzavanenge vachizama kuti vadzidzise vanhu but I think dambudziko rinozowanikwa idambudziko remaresources kuti sometimes maresources anenge ari mashoma.
Avo vange vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action Dr. Mo Angels Mbiza vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vaMasimbati Vashi vanoti gore rapera vakatanga kambani yavo yekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvarasikirwa neupenyu. Kambani iyi inonzi Rijeko Funeral Services. Vati Vashi vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri nedzimwe nyika zvitenge mapolisi kuitira kuti vasazonetsa hama dzinenge dzasara. Vanoti vari kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navati vatyi nezvenyaya iyi.
Pakaitika utsi ndezvekuti taibatsira vamwe vanhu taibatsira iti personal level kuendesa mabhodhi avo kumusha private isata register kambani yedu. Saka we discovered kuti we had a lot of inquiries from vanhu vangwara around isusu mucommunity matiri. Naizvozvo zvakatipa shungu kuti regai chitange kambani reformalize kwakuregister kambani kuinjekuzinaro sezvo takaregista muno South Africa yaani 1-2 months iri muindastry.
Mungati kambani yenyu iri kutambirwa sei pari zvino?
So far ndingati vanhu vari kuigamuchira. Handizivi kuti inyaya yezita here kana kuti yechii because community yatiri mukamutauro jekufuneral services zvakanakisa we are having a lot of inquiries emarepatriations nemapolices.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri mune dzimwe nyika fanike ikoko kuSouth Africa vatore amuri kuti mafuneral policy aya?
Zvakakoshesa. I think kana muchifollow up masocial medias muri kuona maincident mazhinji ari kuitika muno mostly vanhu vari kufanira yetinotiwo unnatural death nekuti munhu achingofamba uriwa nepfuti uriwa nemota urbaiwa nebanga ofa saka kugara wakarongeka munhu zvakangonaka nguva dzose nekuti zvinozopa dambudziko community nefendo inenge yasara kuunganidza mari dzekuti ukwanise kuendeswa kumusha kana usina polisi. Kana une polisi yako zvinova nyore.
Pasi pepolisi iyi munopa chii kune munhu?
Mapolisi ekuvamirira akaita isusu ano they are in different packages anotangira pa100 to 30 rand zvichikwira saka it depends nepackage unenge wachuza mostly tinokupa motikari yetinotaidza kuti hesi tokupa makofini tokupa kofini tokupa matende machairs tokuendesa kumusha tosiya takuita kumusha panzvimbo yaunoda kuti beginits.
Vanenge vachida kunzwa zviri kuita mabasa enyu vanokubata ipapi?
Tine mapages edu tine nenzero jekofinal services iri pafacebook zero the future of Narra Samson, Iripa, we are on Instagram. Then we also have our own website, www.futureofnarrasamson.com. Our physical address is also in our number 59, shop number 4 in Indianville, Johannesburg, Domatini Momo. Hey, it's our WhatsApp, OK, plus 2771967675. That is our WhatsApp number.
Avo vange vari mchungamiri wekambani yerujeko funeral services vama simba tivatiki vari parunare ku South Africa na Marvelous mhlanganya huye we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday, hurumende inoti Zimbabwe yadzorazve kupfekwa kwemamasks munzvimbo dzinoungana kana kusangana veruzhinji. Munzvimbo dzekushandira pamwe nemumotikari, mabhazi, mundege nemuzvitima. Mwedzi miviri yapfuura, hurumende yakazivisa kuti vose vakabayiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19 vakanga vasingamanikidzi kushandisa mamask. Munewsday makare, vamwe mai vanotengesa pamusika, amai Patricia Dengezi, vanoda mari kubva kumapurisa mnoita zviuru mazana mashanu negumi emadhora ekuAmerica kana kuti US$510,000 mushure mwekuurawa nekombi yaitiza mapurisa mushure mwekuurawa kwemwana wavo nekombi yaitiza mapurisa muna 2017. Zvinonzi amai Dengezi vakange vari pamusika pavo apo mwanakomana wavo akange ane gore rimwe chete akarohwa nekombi yaityairwa namunyaradzi Nyamururu musi waApril 17, 2017. Mwana uyu anonzi akafira ipapo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 tinomukwanisa vashamarariri. Tinokwanisa vashamarariri vedu navateereri mose mangwana nakanyatsonaka kudai. Ndine nyaya dzangu dzandodawo mundisvitsire kuna vamunangagwa. Yokutanga vamunangagwa, tiitirewo fevha mubudise vana vasole davachotikala musungwa. Havasunungurei havana masvaya vakapara. Tigokumbirawo muinde munosunga vavadlajena muvakande mutrongo. Zviri zvatinokumbira. Chatati zvatinokumbira ndochokuti imi nezanupezi yenyu musepe dhawuni makundikana. Takanga imborama zvakanaka notakanga ichidla mafumu ezvakanga zvasiwa naSmith. Asi zvapera hamuna chamakaitira nyika, hamuna chamuitira nyika uyezve hamuna chamuchaitira nyika vamunangagwa. Chechina, ndinokumbirawo kuti musazvirova chipfuva nokuvaka tumugwagwa toitwe feki. Zvirove chipfuva nokugadzirisa muzvipatara. Muite mishonga tisandopondwa kunze kwenyika unana South Africa uko tichitsvaga kurapwa. Tokumbirawo vamunangagwa mubhadhare maticha ndochechitano. Regai kutiurayira education yedu nokuda kuti vana venyu vanodzidza kunze. Tinokukumbirisisai vamunangagwa ndatenda. Ndini Mrs. C. Chivaza, ndiri pano paCampton Park, paRoodsfield, muJoburg.
Studio 7, jonga kanimire, tanonoka hwange, uri boi ravakomana uyi. Ndoda kupindura pamusoro pemukadzi unoti nemutsvangwa, ndokumbira kuti mumuudze kuti andisataura zvina basa. Zvinhu zvaanotaura izvo unoziva kuti Zanu PF yakarova munhu. Arobva mutoro wenhau. Mapurisa ananhasi haana zvaakasungwa, havana vanhu vakasungwa ipapo. Saka iye ataura hanzi tiri kutaura nyaya yacho, otaura nyaya yacho kupi. Ndokumbira kuti mumuudze, asataura zvina basa pamhepo. Chechu inde kune vaya unonzi mugwadi uyaya, mumuudze kuti mugwadi zvaunotaura izvezvi ramba wakashinga semashingira wakaita iwawo. Asataura zvina basa, vana vezimbabwe tichitambura sona.
Pastudio 7 makasimba here mose mose madjs edu anotipawo nyaya dzinotibatsira nedzinotifadza muno muzimbabwe. So tiri kunzwa ka kuti mapurisa aita tiktiki nevanhu vecc, vanhu vetriplec chete ndo vanopara mhosva muno muzimbabwe, ndo vanosungwa nokuda kuti havasi kusapota ZANU PF. barigaye basunge nari tona jobskala wako wasunga nasu waurawa kumbari kwa tuwaru wabatema na pamundi wakatu changa kutema kwa notisi ya katusiru hiyo ndio wako wane swa moto kwa hiyo wana mkubadi wano sikise aa wanweza npf wabaro hiyo wano wako nani wanukuka kabachita ura kapa msoroba manguji wabaro kwa kana mwini kamutangwa ututu nswa ito tanza anda tutanga kizwa nye ya chivora iti maizwa action ya matora ndi hibi baba kawaji tora ka action chivoni kuti sweshu wa zawaru kutawara zo buda la zawazi every year mnongo te atishidi zo zawazi matso senya noro wana wana so wana mpozo maite izo zure ngere chungu wa free kungo vara kuitra kutuma ne waya wane waitiru wanyaya wakofu kwa tindizo zinua hawa nwamuke kwa zinua wakusira
Makadi vashamarari munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzinorerekera indetwa nomeni bitiasi ei mukomana anofanira kupinda 2023 mukomana ngaapinde zano yatiomesera tatambura zano yatiomesera
Makadimo si Maria Zimbabwe Nene nzaku fara taka utwane zuru na kwa kazira chiru manzo kuti Zirima, ziri kutura Uye fetira iza kwende kuna atizu tuzo iwana Saka wala kutoku uzai kuti wake up gentlemen Ana baba na namai Kimwewe chechi tu Lufunga president wano karotara kuti nyika ino vakwa nevene vayo Achiva kai, burikiza, nakubisa iwo, ipopaya, tize umwe. Tanga kuvaka chinda mberi. Wazoti chimwe chenzi tri kwendo kuno, ma inputs. Aapo. Vichara kute aapo kudai. Itakatasa na ne presidential election. Dei angari ipo dei tatu wapio. Jiripa china kuti kwendo kuno, ma inputs ya aapo. Anababa na namai, ative itakamuka. Andi itinukatiriza zvinhu pa 2023 ipapo pa yellow pole rapinda yake mukomana green mingo kunze mukati yellow pole
yanga ndichikumbirwa kuti mundibvudzire ka Christ mutsvangwa kuti zvavakararwa hondo zvakambodzingwa muzanu PF namugabe Wakati kuramba wachiti ndakarwa hondo mashoko avo ekungogara wachiti takarwa hondo nyika ino takarwa hondo nyika ino kuita kunge ndivo vega vakairwira hondo nyika iyoyo mashoko anotosvika mukusvota saka vabvunze kuti zvamakambenge madzimba muzanu PF namugabe hamusina kurwa hondo here
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano reUnited Nations General Assembly nezuro rakavhotera kuti Russia ishorwe mukubvuta nechisimba mamwe matunhu enyika yeUkraine. Sangano iri richiti Russia ibudisa mauto ayo mumatunhu awa nekukurumidza. Nhengo dzeGeneral Assembly dzinoita 143 kana kuti 143 dzakavhota kuti Russia ishorwe asi nyika shani chete dzakavhotera kuti Russia isashorwa. Nyika dzakavhotera kuti Russia isashorwa dzinosanganisira Russia, Syria, Nicaragua, North Korea neBelarus. China ndeimwe yenyika 35 dzakareka kuvhota. kuvota sezvo nguya diapera tombotarisa zvange zviri munauza nhasi vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashinland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwemauto ari mudunhu iri sangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yekushandisa mari yebonus mukuparadza kubatana kwevashandi vehurumende tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndine tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande nenhau dzeisindebele